Wongu, nekuti madzimai tagara tichina machira zvakawanda munyika yedu. Zvakafanana necyclone, nzara nezvimwewo zvakadaro. Ipfungwa yakakosha chaizvo.
Vakawanda vanoona kunga nyaya yekuti vanhu vanozonamata dambudziko rasvika inogona kunge ichizononotsa kuwanikwa kwemhinduro. Imi munotiwo, nekuti tiri kuona kuti nyika yatomudambudziko rechirwere cheCOVID-19 nechekare.
Isu semadzimai, I think tose tinoziva kuti Mwari vanobatsira avo vanozvibatsirawo. Saka First Lady ngavaise in place zvinhu zvakaita semaprogram eruzivo rokudzivirira COVID yacho. Especially tikatarisa kuti vanhu maitiro avo anoratidza kuti vanhu havasati vanyatsozivisisa zvinodiwa. Vanoita zvehafu hafu, mumwe unoona akapfeka maski muromo usina kukavha kana kuti mino usina kukavha, woshamisika kuti manje chii ichocho. Saka ngavaise maprograms in place kwozoti hurumende ngaibatsire vanhu, especially mafront runners. Vanovabatsira varwere vachiita zvakadaro, ngavapuwe maPPE achona uyezve nemavaccinations nezvimwewo zvakakosha kuti minamato yedu iwane mhinduro yokudzivirira chirwere ichi.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vemakereke vari kutokurudzirawo nhengo dzavo kuti dzisange dzichizotora mushonga wenhomba kana mavhaksini achauyaya. Kunamatira nyika kuri kutaurwawo kuna amai Munangagwa, kunozosiya papi vanhu vakaita saivo vari kukurudzirawo nhengo dzavo dzemakereke kuti dzisatora mishonga?
Idambudziko chairo. Inini sekuona kwangu ka, mumwe nemumwe ngaaone zvokuita. Kana mavhaksinations avepo, vanhu ngavapiwe. Tinonamata zvishuwa kuti vanhu ngavapiwe mavhaksinations, kwete kurambidza vanhu kuti vatore mavhaksinations. Ndiwo maonero angu. Mukatarisa nechekare, mavhaksinations, vana vachipuwa mavhaksinations echii nechii zvakasiyana siyana, konhasi mutsauko chi, inini ndikapuwa ndinoitora vhaksinations yacho.
Kurudzire yamungapa kumhuri yeZimbabwe, nokutanzwa muchiti dai hurumende kana kuti iwo mai Munangagwa vaita kuti paite zvirongwa zvinobatsira vanhu, kuivo vanhu veZimbabwe vamataura kuti munoona vamwe vasiri kuvhara miromo nemhino.
Inini seVOA ndoziva kuti mune maprograms akawanda pamunoisa kuti vanhu vabatsikane neruzivo. Ivo amai vane maprograms avo nemadzimai, ngavashandise iwavo maprograms throughout the whole country kuti vanhu, madzimai especially. Handiti tinoti mushandi mai, mai ndivo vanodzidzisa vana. Saka ngavashandise maprograms avo throughout the country ekuti vanhu vanyatsoziva, uyezve vachibatsira nemamaski. Kana tine nzara, tinowana sei mamaski acho? What is the first preference, ndotenga chikafu kana kuti ndotenga maski? Handizivi. Semaonero angu, dai vanhu vakapuwa mamaski zviri nani nezvimwewo zvavanenge vachida nenharaunda dzavo dzakasiyana siyana.